chokwadi kuti mitengo iri kukwira zvakanyanya kubva muna October 2018 kusvika parizvino. Mitengo yasvika kure kwekuti vanhu vazhinji havachakwanisi kuafoda. Tikatoongorora iya inonzi poverty datum line inogadzirwa neConsumer Council of Zimbabwe yaMay, iri kuratidza kuti mhuri inonge ine vanhu 6 inovana baba namai nevana 4 vanoda $948 mari kuti vakwanise kurarama pamwedzi. Ipapo pane mari yetransport, pane mari yeaccommodation, pane mari yechikafu nemacommodities anodyiwa nemhuri pamwedzi. Asi mari dzevanhu zhinji dziri pasi pemari iyo zvakanyanya, kuvamandendera ma300 ma$400, ichireva kuti inonge iri 3 times lower than iri kudiwa. Saka ichokwadi vanhu havana mari vakwanisa kurarama pari zvino.
Ko chii chiri kupa kuti zvinhu zvidai?
Chakatisvisa ipapo inhau yemapolicies atingati pachirungu ari piecemeal, ekuti musi wa 1 October pakaitwa 2% tax nekuseparata nostro account. 5 October pakaitwa inonzi transitional stabilization program. Izvi riri kuannounce panguva dzakasiyana-siyana. Every announcement aitwa mitengo yaikwira kuti chimhukamupengo chaicho. Muna November pakaitwa budget, pakaitwa mapolicy announcement ekuti vanhu vakubhadhara duty neforeign currency. Saka zvigadzirwa zvizhinji zveagriculture nezvemanufactured commodities zvinonga zvichibhadhara duty neforeign currency nemotor vehicles. Saka izvozvo futi zvaikwidza mutengo. Muna January takaona president vachikwidza fuel, yatingati pachirongo partial liberalization. And kana fuel yawedzerwa like that zvaibva zvaita kuti mitengo futi ikwire futi. 20 February takaona mandatory policy chiverengwa chinzi rate yaregedzwa hakuchina one to one. Vakunotiva mari kumusika wemari nerate iriko kumaketi ikoko. Rate yemari ndiyo iri pamberi kupusha kuti mutengo ikwidze. Musi wa 20 May panova pekupedzisira hurumende yakazoregedza kucontrola rate pafuel kubva wati munhu wese atotenga fuel ngaende musika wemari. Saka fuel iri kuita chimhukamupengo tikwirawo neukoko. Tichiziva kuti kuproduction uko zviri kukonzerwa futi nefuel nerate. Saka ndiri kuzvitaurira chiizvo kuti zvinogadzirwa sei. Nyaya yerapa ndeyekuti ukaenda kwadokita vanochirwara unopuwa full course yemishonga yako yese yakakwana. Kana ari mapirizi 6 unopuwa akakwana, makosi ari 6 akakwana. Muno muZimbabwe tine culture yekuti sekurondedza kundaita tinoita mapolicy measures ari piecemeal, asina kukwana. Apa ndaverenga masiji dzakaitwa kwese kuti zvingaita zvakaitwa zvese muna October gore rapera. Musi wa 1 October taingotsvokwa nemapolisi iva tobva tasenda ipapo, tobva tamuka, tobva tasimuka tenda mberi. Saka mitengo nawo yaita chamuramba mhuri nekuti pese peyanga yaichiswa shoki yaikonzera mitengo kuti ikwire. Saka taapa nzvimbo yekuti June na July watiri uyu mitengo yakusvika panonzi paplateau pamaximum paceiling. Nekuti vanhu vava kuti hatichazvikwanisi.
Dambudziko iri ringagadziriswa sei chaizvo?
Saka chekutanga panodiwa inonzi social contract yekuti vanhu vese vari muZimbabwe, business, private sector, vashandi, vashandirwe, hurumende vagare pasi vaite chisungawirirano chekuti timise kukwidzwa kwemutengo. Nekuti hapana asi kukwidza, hurumende vhiki yapera yakwidza mutengo yechibage nemigorosi nesoyabin, right? Saka munhu wese ari kukwidza, mataxi mamwe ndo ari kucontributa. Saka tikangozvisiya zvakadaro hatikwanisi kubuda zvakanaka nekuti June naJuly pachabarwa mwana nemazino nekuti vanhu vachatozoenda kumabasa. Mumashopu vaakutadza kuti inonzi replacement nekuti vakatengesa nhasi vavanodzokera back kuna manufacturer. Manufacturer uya akwidzawo mutengo. Kana anga atenga zvinhu 10 akutenga 6. Uko kuna manufacturer ndo zvimwe chetewo paatenga maraw materials ake paanopedza kutengesa paanodzoka back unotenga haachazvikwanisi. Ndo saka maakuona kuti chingwa chaakushayikwa. Vemabhizinesi vechingwa havana kurambidza kubika chingwa asi havachakwanisi kuchireplace. Saka tasvika papoint yekuti it's a tipping point. Kadai riri bhazuka tada rauda kuputika. Saka tiri kudiwa social contract.